Vabereki ava vanoti upenyu hwavo hwakaomarara nepamusana pekuti vana vane autism havakwanisi kuita zvinhu zvinoitwa nevamwe vana vechidiki kana kushamwaridzana nevamwe vane zera ravo. Valook Pencil vekumaBerain muHarare vane mwana wavo ane makore 10 ane autism. VaPencil vanoti dambudziko guru rinosangana nevabereki ava nderekushaya ruzivo pamusoro peautism.
Izvi hazvina kunge zvakwanisa kubatwa navana chiremba kunyange mwana airwara kwenguva refu. Ndichienda kuna vana chiremba vakasiyana siyana nekuna vana mukoti vakasiyana siyana. Pakashayikwa mumwe chete akanyatsondibata nyatsokutibatsira chaizvo kutiratidza kuti mwana wenyu ikondisheni yake inonzi autism. Aiti kana achingochema zvaingonzi baba hamuzivi mwana anongochema. Mwana vana vanongochema kana zvinoreva kuti pamwe haasi kunzwa zvakanaka kana kuti pamwe muri kumuitira zvaasingadi. Asi uchiedza kutsanangura kuti aiwa mwana uyu pane zvimwe zvaanoita zvandisiri kunzwisisa zvakafanana nekuti zvongwa anoramba kupfeka bhutsu, zvongwa anoramba kugerwa musoro.
VaPencil vanoti vabereki vakawanda vanokatyamadzwa nekugumbuka zvikuru pavanoona kuti mwana wavo ari kukura zvakasiyana nevamwe vana. Vanoti ivo vakaita mhanza yekukurumidza kuziva zvaiitika kumwana wavo.
Mwana ava vanenge vane masensory issues avo anenge akazviringika, haana kuita sei vamwe vose. Saka kana achigerwa musoro ane zvaanonzwa zvisinganzwiwe nevamwe vana vose, ndosaka achiita muitiro waanoita iwoyo. Saka izvozvo ndo zvakazoita kuti tizonzwisa kuti hoo mwana wedu chikondisheni yaainayo inonzi autism.
VaPencil vanoti murume nemudzimai vanofanira kubatana kwete kunongedzerana kana mwana asangana nedambudziko rakadai.
Saka izvozvo zvakatipa simba rekuti mwana wedu aite zviri nani kuti tikwanise kumumaneja. Regai titoita zvekuenda kurino researcha chaizvo. Taka taenda paintaneti, iripo information paintaneti. Ukaiwana zvinoita kuti umaneje mwana wako zviri nani, zvinoita kuti iwe kuwadzana kwako naye kuve kuri nani, kuwadzana kwake nenharaunda yakamukomberedza kuve nani.
Amai Emma Muchefa avo vane mwana ane autism vanoshanda paDombo Shower Training Center. Vanoti madzimai mazhinji ane vana vane dambudziko iri anoshungurudzika zvikuru.
Vana baba vazhinji vanotiza uye hama dzaksepti. Kazhinji bhegeni inosiyirwa amai. Sene as a mother of three vane 2 vari disabled. Murume akabva aenda ndikasara ndiri single mother. Saka dambudziko zhinji rinenge rava rekuti unenge uchida kuenda kubasa, uri kuda kuenda kufiziyo nemwana yeye, uri kuda zvekudya, uri kuda zvekupfeka zvevana ivavo, uri kuda medication. Saka kazhinji kacho unenge uchida zvekufambisa, unenge usina kana mota, una kana uche.
Amai Tendai Kamutero vekudombo shava vane mwana wavo ane autism. Vanoti vakatozozviziva mwana uyu ave nemakore 3 kuti ndizvo zvaari. Amai Kamutero vanoti kuriritira mwana uyu zvinovanetsa semunhu ari pamushando.
Pandinoenda kubasa munhu anosara naye haanzwisisi zvaanoda nokuti hatauri sign language, haizive, hakwanisi kukomunikata naye.
Amai Constance Mandishona vane vana vana uye vaviri vavo vakaremara. Amai Mandishona avo vanoshanda muhurumende vakapiwa imba yekugara kumufakose mushure mekunge vakuru vavo vaona kutambura kwavaiita. Vanoti vakaremara vanofanira kusimudzirana.
Ipapo ndisati ndapuwa imba ndanga ndisina pfungwa dzekuti I can advocate kana kumiririrawo kana kutsigira munhu akaremara. Ndakazogara pasi ndikazvibvunza kuti inini hangu ndamiririrwa. Kuvari kunzewo kuvasina anovamiririrawo tochiita sei.
Dr. Cotilda Mangoma mugari wemuHarare uye vanofamba vachipa dzidziso pamusoro peautism. Vanoti vabereki vevana vakadai vanofanira kushingaira kutsvaga ruzivo kuitira kuti vana vavo vave nepundutso.
Ini ndikuona zvakakosha kuva neruzivo mukati memhuri nemhakati chini chawakuziva unoziva kuti unochibata sei. Saka ndikuti inini ana baba nana mai vane vana vavasinganzwisisi kuti chingave autism here kana tichini, zviri nani vatsvake rubatsiro kubvira kumaclinic level. Kana vabva kumaclinic level, clinic yozomuudza kuti aiwa enda kurehabilitation. Rehabilitation yozonyatsoferefeta, yoonoferefeta kuti itaipi ipi yeautism pamusana pekuti akasiyana siyana, akawanda nekupresenta nekuonekwa kunoita mwana nemaitiro ake, unobva waudzwa kuti aiwa ichi ndechakati ndeno rubatsiro rubva raenda angava anogona nezvemaoko angava anogona nezvefunga angava ari munhu ari bright kuchikoro anogona chikoro zvese zvinobatsirikana along those lines.
Vapadon Gonorashe mushande wehurumende ane unyanzvi hwokubatsira veruzhinji kunyanya vanotambura kuti vave neraramo iri nani. Vanoti vabereki vevana vane autism vanofanira kuve pedyo nepavanowana ruzivo pamusoro peautism.
Saka paida kuti patanga pawanike stenda yokuti vanhu vari kumaruwa vacho vanga vari kubhinga pamuzarabani kana kuti kumberengwa vakaona kuti vane vana vane autism vane sei vana ivavo kuno. Tikavainvhaita maparents vanobva kumaruwa vanogona kuuya kumakambeni akaita seaya.
Vagonorashe vanoti hurumende inofanira kuisa mari yakawanda gore rega rega kuzvirongwa zvakanangana neautism. Sangano guru rezveutano pasi rese reWorld Health Organization rinoti pavanhu zana nemakumi matanhatu ega ega mumwe chete wavo anenge aine autism. Nyanzvi dzinoti vamwe vanhu vane autism vanokwanisa kuzviriritira asi vakawanda vavo vanotozoda kuchengetwa upenyu hwavo hwese. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.